Zana kupo yaba mutido yebete. Tikaramba to vunduka kufamba kwebete. Vanhu vangazvishaya kuti chii. Simba haritorwi nemunhu. Simba unopuwa nevanhu. Vane usoni chamisa havana kuzvigadza. Vane usoni chamisa vakapuwa simba nemamembers eMDC. Vakapuwa simba neruzhinji rweZimbabwe. Harupuwi nedare. Harupuwi nani wusi. Ende fuye haukwanisi kungoti ndaakuritora. Unongozviritora richibvepi. Simba riri muvanhu. Simba rehove riri mumvura. Vanhu ndivo vanogadza. Vanhu ndivo vachachengetedza vachamisa. Kupfurikidza nevedenga tichakunda zviri kuitwa neZANU PF. Ava vada kufamba negarwe, vada kudya negarwe. Pose pose ndivo vachange vachidyiwa. Nokuti kwotambira kunonyudza. Kwotambira hakuzi kwokuti vanoramba vachifamba. Asi isusu tine ruzhinji rweZimbabwe. Nyaya iri pano yakatarisana neruzhinji rweZimbabwe. Inyaya yekugadzirisa nyika. Nyika iri kuondongwa, iri kuparadzwa navamunangagwa nevamwe vavo vachiparadza kwese kwese kunenge kuchida kuti kubudirire. Iko zvino vatinangananga navachamisa, vatinangananga neramangwana redu, mwana mudiki, ivo vachembera, vasakadza miri yavo, vasakadza nyika yose, vasakadza ani nani wavanofamba naye, vasakadza naiye mukuru wavo wavaiva, kusvika ava mamvembe, kubva kumhuri dzavo, kusvika kunyika yese yamamvembe. Asi iko zvino hatibvumidzi kuti vasvike pedo navanelson chamisa, hatibvumidzi kuti vasakadze ramangwana redu. Ivo nhoroondo yavo ndiye kuputsa. Hapana chavakabata chikagadzirika, hapana chavakabata chikabudirira. Iko zvino vatinangananga nemwana mudiki.
Muzvare kupe vari kuti izvo, ivo pachavo vari kutevedzera mutongo wedare, nokuti ivo vanotevedza mutemo. Saka nokudaro ndivo vava munhu achikafana kubata chigaro chemutungamiri webato. Imi muri kureva here kuti izvo hamusi kutambira mutongo wedare uyu?
Hatisi kutambira zvinhu zvinenge zvisina kana kuti uri kuona kuti zviri kubva kupi zvichienda nepi. Isusu chatinoziva ndechekuti mutungamiri weMDC ndivachamisa, mutungamiri akavhoterwa nevanhu ndivachamisa. Musakangamwa kuti ivo vakupe vanga varivo pabaloti. Havana kana nhunzi yakavavhotera. Vakaita zvipororo zvemavhoti. Zvipororo zvemavhoti izvo zvikutaridza kuti vanhu havanga vasina mvumirano nezvavaitaura. Kana tavhota ndoo dhemokrasi ka tinoenda mberi. Haungazodzoki woti nemumwe musi zvakaitika zvese ngatizvikangamwe. Kuti hamuna kundivhotera ngatizvikangamwe. Kuti ndakabuda ndega muMDC ngatizvikangamwe. Kuti ndakagadzira pati yangu ndoga ngatizvikangamwe. Kuti inini ndiri kufamba navamunangagwa ndichienda kupi nekopo ngatizvikanganwe. Ndava kutungamira bato remachinja. Ndava kutungamira. Vakasiya vatsvangirai vari vapenyu kusvika vashayika vatsvangirai. Vaikupi havana kana kumbovashanyira. Vakada makomba kwavatsvangirai havana kumbovashanyira. Iko zvino havangati vari kuda kufamba sangano ravatsvangirai. Havangati vada kutungamira sangano rakavaramba pajekerere mavhoti akaverengwa. Iko zvino vanoti vakaisa mutongi wenyika asiri iye akavhotirwa nevanhu anova vamunangagwa. Voda futi kuti toisa mutongi paopposition party. Hamuoniwo kuti kujairira uku? Hamuoniwo kuti kunenge kuda kudena vanhu? Hamuoni here kuti kudena mago? Aiwa, asi mutindo yepete ngatiiteereri. Hatidaro, hatipuwi mutongi wenyika nematare, hatipuwi mutongi weopposition nematare. Mutongi wenyika anobva kuvanhu.
Vamafume, muzvare kupe vari kuti ivo vatotuma nhumwa dzekuti dzinotaurirana nemagweta ebato riri kutungamirwa navachamisa. Nhumwa idzi dzikauya muchadzibata sei?
Dzinouya kupi? Kana ari ari kuti ari kuzvitungamira, ari kutungamira bato, anogutuma nhumwa kunani? Ngaatungamire kaachiinda ateverwe nevanhu. Ungatevera, ungaenda kundotora vanhu vasiri kufamba newe. Ungaenda kuti unonotungamira vanhu vasingai vasinei newe. Kana iwewe uchinge uri kutungamira, handiti unotungamira uri mberi. Ungatungamira uchidzokera sure. Isusu hatinei nekuita mahumbwe ari kuitwa navakupe. Isusu tiri kutogadzirira kongresi yedu. Tiri kugwanda tiri kuita maprovincial caucus, maprovincial congress yedu. Vanoda kuzotungamira pati vari kutaura. varikutaura vachitaura programu dzavo dzavachazoda kuinda mberi nepati.
Urongo hwanyu huri kufamba sei?
Aiwa, huri kufamba zvakanaka. Iko zvino maSG ndo ari kutaura. Tichingobva maSG toenda kuma vice chair, tichibva ipapo toenda kuma chairperson, tichibva ipapo toenda kuma vice president.
Panenge pachitaura vanhu vachipana pfungwa kana kuti kuedzana pfungwa apa, ndiani anenge achikokera urongwa ihwohwo?
Tine independent electoral commission ine makurukota emucivic society inocheiwa neZCTU.
Kana muchinge mabva kugwanda kwamuri muri kuenda kupiwa mafume?
Tichibva kugwanda tiri kuenda ku Martinot toenda paLupane, tichibva kuLupane toenda kuGawayo. Tichibva ikoko tokwira kuya kunana Mashonaland, vana Mutare nana Mashizha.
Vari kuda kukwikwidza vamubato renyu vari kufambisa sei urongwa hwe? Pane kukakavadzana here kana kuti vanhu vari kungozvitaurirawo pavamire neshuviro yavo nezvavanokwanisira kuitira vanhu?
Munhu umwe anozvitaurira paamire, munhu umwe anotaura zvaachada kuita, munhu umwe anofamba nepurogiramu yako. Hatibvumidzi kutukana, hatibvumidzi kunyunyuta. Mumwe nemumwe tinomuteerera. Wotaura nemaparty members, wotaura zvauchaita, wokumbira uregero kune zvaunenge wasina kuita, wotaura kuti zvacho zvauchaita pamberi apa uchazviita sei. Kukwikwidzana kwedziri mudanga, hadzitungani zvekudamburana hura. Kungotungana tungana kwokuti iwe inda unomira apo, iwe inda unomira apo. Nekuti danga nderimwe, mburi ndeumwe chete, nepamunenge makazorora ndeu pamwe chete. Hamuzonyanyi kusundidzirana, asi munogona kugadzirisana kuti uyu anomira apa, uyu anomira apa. Nekutaurirana nekufamba kwemashoko.
Dzimwe nguva pakadai panenge pachiita makakava akadai kana kuti kuda kuedzana pfungwa, panomboitawo nguva yekuti vamwe vatsigiri vanogona kusooredza kana kushora vamwe. Zvakadai zviri kuitika here pamakungano amuri kuita?
Aiwa, hatizvibvumidzi. Makungano ekuteerera vemudc tiri pati inofunga, tinodzamisa pfungwa, hatityi kunzwa mashoko. Tiri vana vemashoko, tiri vana vanoenda mberi. Mutungamiri wedu ukamunzwa achitaura anonakidza. Ukateerera mutungamiri weZANU PF achitaura kukasharara nekutyidzira nekupa vana hope dzinofu. MDC kunopuwa hope dzakanaka. Mutauriri wedu anotaura zvinonakidza, zvine uchi nemukaka. Ndoo zvatinenge tichida. Vanhu vozvinzwira, vopepeta, voona kuti zvine udzamu ndezvipi, zvavanoda kufamba nazvo ndezvipi. Ndoo gwara rechinja, ndoo gwara ratakasiyirwa navachitsvangirai, ndoo gwara rinofamba navachamisa.